mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 29 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana. Zimbabwe Council of Churches inoti bato riri kutonga reZANU-PF risatuka zvizvarwa zveZimbabwe nemadzisawira sezvo Zimbabwe ichivada. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakwira kusvika pamakumi mana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vasvika pazviuru zviviri nemazana masere ane gumi nevanomwe 2817. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu zana negumi nevana. Vanhu vose ava kunze kwomumwe chete vakabata chirwere ichi muZimbabwe. Mahofisi ekanzuru yeHarare, makambani akawanda, masangano akasiyana-siyana nezvitoro ari kuvhara sezvo vashandi vakawanda vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Godwin Mangulja anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yeHarare yavhara muzinda wayo wetownhouse nemamahofisi ayo akawanda zvichitevera kubatwa kwevashandi vayo neCOVID-19. Izvi zvinotevera kuvharwa kwemahofisi nezvitoro zvakawanda zvinosanganisira makambani ehurumende Tel1, Parenyatwa Hospital, Pick and Pay, OK nezvimwe. Paramende yakavharawo mushure mokunge nhengo mbiri dzayo vashandi pamwe nemutapi wenhau anonyora nhau dzeparamende abatwa neCOVID-19. Vakafanobada chinzvimbo chameya weHarare vaEnoch Mpamaonde vati vavhara mahofisi ekanzuro yetownhouse Rowan Martin Cleveland neRemembrance.
Kuti paitawo maemployees awanikwa aine COVID-19 are tested positive. So according to WHO guidelines, the next logical steps to follow is to close the buildings and fumigate those buildings. So that is what Ratiri Kuita is also. It is a Kutipanonoska ma, Pasairo or Notarikuwa Kujarmingi right para era.
Vampa Maonde varamba kutaura kuti vashandi vangani vakabatwa nechirwere ichi, asi vakurudzira vagari vemuHarare kuti vazvichengetedze kubva kuCOVID-19. Pakuvharwa kwemakambani nekuda kweCOVID-19, mutungamiriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Rizvidzo vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoratidza kuti makambani ari kuita zvose zvinodiwa kudzivirira COVID-19. Vati makambani haakwanisi kuongorora kunogara vashandi vavo uye iri ibasa rehurumende.
Makambanis can only do what they can within their own operations to help the situation, but kana zvavo community kuzvinenge zvavo kutodai public response, and that tinonesaisirwa kuti maauthorities eCommunity of Health vaone kuti vangaita sei to ne others, not just Ministry of Health but Home Affairs as well, in terms of policing maregulation kuitira kuti kuspreada kuri kuita chirwere kusarambe kuchingoitika sezvatakuona.
Asi mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vaudza Studio 7 kuti zvave kuitika mumakambani zvinoratidza kuti makambani aya haasi kutevedza nzira zeWorld Health Organization nebazi rezveutano dzekudzivirira COVID-19. Varusiki vatiwo mutungamiri wenyika nemudzimai wavo pamwe neparamende vari kuita misangano nevanhu vakawanda izvo zvinogona kupinza veruzhinji munjodzi. Vanokokera nhengo dzeZANU-PF muparamende zvakare vari mumiriri weGood South National Assembly vapupuraita kugara ipi vaudza Studio 7 kuti COVID-19 chirwere chave muvanhu uye hachinei nekuti munhu ndewebato ripi.
Ruzivo rwubva kuhurumende, ruzivo rwunobva kuWorld Health Organization ndo zvinotigona chete kutibatsira. Hakuna mushonga unorapa COVID. Zvinotorapa COVID kudzivirira kuti COVID isabata munhu. Kana yabata munhu panguva kuda kwamari kuti unorarama here kana kuti haurarami.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti kana paine mushandi abatwa necovid-19 kambani iyoyo inofanira kuvhara yoisa mushonga wekudzivirira covid-19. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Kupira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika kuri kuuya apo vanopikisa vari kuronga kuratidzira kune mutsindo musi wa 31 mwedzi uno, izvozvo pakuti mapurisa asunge vamwe vakaita semutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume uye mutori wenhau Hopewell Chingono. Mapurisa ati ari kuda kubvunzurudza nhengo dzeMDC Alliance dzakawanda kusanganisira vaJob Sikala uye vamwe vatungamiri vemasangano yevarairidzi reATUS. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vanoti havasi kuzotendera kuratidzira uku. Asi sangano reUnited Nations nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushora hurumende nekuda kushandisa chisimba kumisa kuratidzira uku. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi.
Zvokuti kune vanhu vari kuronga humbimbi ndoga nemhirizhonga musi wa31 July, isu takatokanganwa nezvazvo. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika munyika yeZimbabwe. Nyika ino yakarwirwa kamwe chete kubva kuutongi hwevatsvangiriri, tikaunza rusununguko, tikaunza kuzvitonga kuzere. Ndo mafambiro atiri kuita pari zvino.
Asika pasi pebumbiro remitemo vamugwadi vanopikisa vari kuti ikodzero yavo kuratidzira kana vasiri kugutsikana nematongerwo ari kuitwa nyika. Panguva inoyi vari kutaura nyaya yekuti uori huri kupomerwa muvakuru vakuru muhurumende nemubato renyu reZANU-PF unenge hwanyanya.
Hatingaite nyika inoita basa rekurima mademonstrations. Hatingaite nyika inoita basa rekurima maviolence. Hatingaite nyika inomukira kurwisana. Hatikwanise kuita izvozvo. Hatingaite nyika yedonga watonga. Hakuna zvakadaro kana tichiripo seZANU-PF. Hatitenderi donga watonga. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika munyika yeZimbabwe. Kana vanenge vati varonga demonstration kana zvokurwisana musi wa31 July, vamatema danda navachinamasa. Vakataura kuti no, we are ready to host you. Tinotogumirira imatsi, hatitenderi zvinhu zvakaita seizvozvo.
Mukuru anoona nezvokuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vange vari parunhare muHarare. Blessing abatawo vanomirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Sikala, avo vanzi vari kutsvagwavo nemapurisa.
Chokutanga ndechokuti svondo rapera pakasungwa vaHopewell Chingono navaJacob Ngarivhume. Ndakanga ndaudzwa kuti vaikanga vachifanira kunge vachindisunga zuva rimwero. Ndikatuma magweta angu kuti vaende kuCID Law and Order vandobvunza kuti zvirokwazvo here kuti vari kunditsvaka.
Ko ivo vekuLaw and Order vacho vakati kudi?
VokuLaw and Order vakati hatisi kutsvaka vasikala isu, asi musi wacho uyu pamusha pangu pakaswera pakazara vanhu vemilitary intelligence CIO nevakomana vepeace nevakomana vemathugs veferet. Motikari dzao dzakakwira dzichiziya pamba pangu. Paka deploywa group rama CIO rakanga richimonita pamba pangu 24/7. Vaida kuona kuti ndiripo here kana kwete. Ndo musi wechipiri uyo wakada kupambwa mukadzi wangu nemotikari dzevarume ava vakanga vachiziya pamba pedu. Nemotikari natu, manamba place, acho tika mabudisa, pasirino reseri kama ona. So, saka zinotifisa kuti apa, pakanga paida kitu wama abduction attempts over my person ne muri yangu. Wakanga wachita wandichaki, waona kuti wafuera kuita izozo, wakutiwa wakundichaki. It is notifisa ishi, hasari zambo nzikwa.
Sika taverenga mubepa na ure Herald va chiti uma purisa variku kuchagai. Izva buritswa nemutauri wavo vaponyati.
Ini I'm a law abiding citizen in this country. Zvekare ndiri gweta ndinoenda kwavari pese pavenge vada. Zvino zvavataura kudai ndatuma zvakare magwetangu kuti anobvurunzurusisa kuti zvatakamboya pano muchiramba makugorova bembera sei munepfenyuro nomapepa nhau kuti totsvaka vasikala asi pesa pamanga muchimboramba kuti muri kuvatsvaka.
Tanzwawo mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vachitiwo havasi kuzotendera kuratidzira uku. Munoona sei mashoko aya?
Musi wa 31 izuva ravanhu, harisi zuva raJob Scala, harisi zuva repolitical organization ipi, asi izuva ravanhu revana veZimbabwe vari kuda kuti ivo vagerekete kuti mamire aita nyaya dzokuluta muno munyika hatingarambi takanyarara. Saka tinoda kuti tingogereketa chete nokuratidza muchinyararo kuti hazvifanirwi kuti zvienderere mberi zvakadaro. So zvinondityisa ndechokuti inini chete ndinongotaura kuti nyaya yokuluta necorruption iyi handibvumiranawo nayo. Ndinotenderana nevana veZimbabwe mune kodzero yenyu yokuti muratidze kuti hamusi kufara nazvo. Saka ingavi mhosva ingava munyika ipi zvayo kuti munhu abvumirane navanhu navana veZimbabwe kuti zvamuri kutaura ndezvechokwadi uye ndinobvumirana nenyu.
Vanomirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Scala vange vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezo kujidza nane dzimwe nyika muAmerica State Department rakashedza mumiriri weZimbabwe muAmerica kuti vazotsanangura kutukwa kwakaitwa mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols navaPatrick Chinamasa. Avo vakati vaNichols vanopindira munyaya dzisini navo, naizvozvo vanofanirwa kudzingwa munyika. Mumwe mukuru muZanu PF Dr. Masimba Mavaza vanoti vaNichols vanozvidza Mwari uye havachazvitorese mumiriri weimwe nyika sezvo vave kupinda mune zvematongero enyika yeZimbabwe. Asi sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti Zimbabwe yave nenguva refu ichitsvaga shamwari nemadzisahwira mukati nekunze kwenyika kuti nyika isimudzirike. Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vati kutaura mashoko ekuti vari mumapato ezvematongero enyika anopikisa vanhu vanopfurikidza mwero kana kuti materrorists pamwe chete nekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvehwisane zvinoisa Zimbabwe pamawere asingadzokeki.
Takamanzwa manzwi akabuda kumutauri akamirira bato rekutonga reZanu PF. Amashoko anovhundusa zvikuru nekuti anotaura pamusoro peopposition achiti materrorist. Zvino zvinokakavadzane nebumbiro remutemo kuti opposition anganzi materrorist. Kana kuti achitaura pamusoro penyaya yema citizens kuti ukavona vanodemonstrator unokwanisa kushandisa chisimba kugwa navo zvinoita sezvinokurudzira kuti ma citizens anokwanisa kuva violent against each other kana kuti kutaura pamusoro pema ambassadors vanova ndovaenzi venyika yedu nemashoko anoita sokuti haana chimiro izvozvo zvose zvinovhundusa zvikuru kana zvichibva kuutungamiri.
Zvino vakuru vehurumende voita sei pamusoro pemashoko aya akatoburiswa kare?
Tinongovimba kuti president kana kuti hurumende vachazvidistensa kumashoko akadai, nokuti anobvisa chimiro nyika yedu uye zvanopa nyika yedu zita rakaipa. Saka tinongovimba kuti hurumende inozvidistensa kumashoko akadai.
Seve makereke, munofungei nenyaya yekuratidzira kuri kurongwa kuitwa mumazuva mashomanana takatarisana nawo?
Nyaya dzekuratidzira vahwande inyaya dziri mubumbiro remutemo. Makereke hagoni kutaura nezvokuti zvinofanira kuitwa sei, nenyaya yekuti munhu nemunhu anoziva kuti bumbiro remutemo rinoti chii. Saka vanenge vachiita zvekuratidzira vanoziva kuti anoda kuratidzira anofanira kuratidzira pasina mhirizhonga, kukuvadziwa kwevanhu, kuputsiwa kwenhumbi nezvimwe zvakadaro. Asi nyaya yekuratidzira inyaya inobvumidzwa nebumbiro remutemo weZimbabwe. Izvozvo ndo zvakakosha vahwande.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tarisa ziruma pepa nau anasi. Pepa nau repa internet resim live rine nyaya yekuti mutyairi wemotikari yegurukota rezveminda vaperenzishiri akashaya neCOVID-19, izvo zvakonzera kuti vashiri vamboenda kwavanogara vega kana kuti isolation vakamirira kuvhenekwa. NewZimbabwe.com rine nyaya pamusoro pehurumende yeAmerica iyo yakashedza nezuro mumiriri weZimbabwe kuAmerica kuti atsanangurire mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa vanonzi vakatoka mumiriri weAmerica muZimbabwe. MuDaily News mune nyaya inoti chikwata chemagweta chakaenda kumatare edzimosva kunorwisa kusimbiswa kwemutemo wekuti vanhu vasabuda mudzimba dzavo panguva yekurwisana necoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sera sei pa Studio 7 vana mukoma Jonga nana Tanonoka Wande vanhu ngavasatarisira kuti hurumende inganzwira vanhu tsitsi, zvitori nyore kuti isiye vanhu vachiva necovid kwairi nekuti zvayaitoita zvikuru zvekutumbira vanhu vari vapenyu. Saka iyo haisati iri hurumende asi igena vanhu vari kutamba vari panyika. Ndini mafira kuyeva paBirmingham City.
Makadini vashamarari weStudio 7. Ini ndinoti musi wa31 ngatibudei tese nehuwandu hwedu tindoratidzira kunyika dzose dzatiri. Ngatibudei tibatane nevamwe vedu vari kumusha tiratidzire. Ndinoti ndatenda.
Makadini ko paStudio 7. Indinoitwa kumbira izvedoro, ndine mubvunzo wandinoda kubvunza kuti uinde kuna Minister of Defense vanova opa muchinguri kuti zvavakataura vachiti corona iri kuinda kunyika dzekumavirira kuitira nekuda kwekuti Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi. Ko zvino zvayava muZimbabwe, tinokumbira kuti vataure vatiudze kuti iri kurova muZimbabwe nekuda kwei.
Zvinorwadza, zvinorwadza vana veZimbabwe, zvinorwadza kuti pangotanga nguva Anazo zotiru so ati tuhandu panifano lato ma demonstrations. Namba zote nga wadu kuhira zi wana wabatuwa ni korona pera. Saka sura na hiyo COVID ya cho, ino tozinzo watu wana wadu demonstrate. Musa ati tuhani, yota nga wadu inyanyo kubata wano cheko cha ikwe. Kana kuti hungori kutuzi kuritu wani urumi hindi kuti wadu kutikira wadu daunu uti. Wagu zi wana kusunga wano, kurabiza wano wadu demonstrate. Zinzo wadu chukwara mtemo lockdown. Naikona, urumende ina ntumbe honi sukanaka hii, tia honi sukanaka, standi miyara ziziwa tedias, tiripa juuzi kwa maembe ni umapanyo.
Ini stara mdoza Alex Saikonde, ndriku noku South Africa kunoku, doka tiri, noti magadini kwa Studio 7 hapo, shamarari wose, pamoje nwa tereri. Noti staiki ngaira mbechende ramberi, sazo kero mashure. Nukuti kunyara kwebi susu, dokta mbra kwebi susu. Kawakuda urumende ichai nupana kutonga. Kana iwa mnanga kwa suka gono kutonga nika, nga hato mumu, nga nenga ni mumu, mpati mawe mumu utatonge nika. Kote kula mbajungo vongo nungo vonyongo za nika, chuta nungo nyarara. Azizweta swakana kwa isosweli. Kweza no tigira kutaiwa, demonstration ni sase mpani lukitwa. Hava nanu jati kutaiwa wawo. Asisi kuona namo, asisi kutiza kubwa South Africa, nama nungu pamari masangu wawo, kushupika kweze koko. Sala demonstration da hende mberi tila change mnika mebi zuzupambi, roma shoko angu yae.
Magadiko wa Shamarari Studio 7, na imosa wa tereri. Ii nindi noti pamberi ino kupinda murodi, mswa tetuani. Kutidigo ni kukara sakanaka musimbabu ni kuti chikatewe zira mashoko SNPF apana kuti ngambusika kubva 2008 yaka zliwa SNPF vanhu vakarohwa takarohwa 2008 chimanikidziwa kunzikwa hei tendeukai vazhinji vakafa izvezvi vari kuvanda nekuti kwai korona yadii kubva kumasure kwose kumarali chaiyo chaiyo zvikumbira kuda kuti rali MDC SNPF inoramba saka zvakafanana pasina kushinga hatingambogari kumuzimbabwe zvoda kudoshinga iye munangagwa chaiye kuti ati president akambodotiza netsoka kuti aboda jamba aibva muzimbabwe asi akadzoka aita president aiye anongohlei akatorera mugabe nechisimba upuresident kezvino akuna kutonga nyika yacho ngatii demonstrate tipinde murodi tigone kugara zvakanaka muzimbabwe ndini shadre ndikutaura ndomunomupolopani
Vana mukomata anonoka hwandi mamuka sei masera sei apo pastudio 7 ndinoda kutaura nemashoko anotaugwa navajobu skala mashoko awo haaiti kuti vakurudzire vanhu kuti endei tinoratidzira musi wa 31 July zvinovhundusa nokuti ivo vanogwira zvigaro vanenge vakavanda iye zvino vanotaura vachiti mwari navadzimu venyika vanditaurira saka zvoreva kuti mwari navadzimu venyika vabudira pari here kuti vanhu vafe sezvakaitika musi wa 1 August wadarika uya vanhu vakafugwawo vakatumwa kuvatungamidza mberi kwavo ivo nhasi voti kwai vanhu varidzokere futi vagofugwazvo vabereki vana vana vabereki vakafugwa musi wa 1 August navamamaya nevarume vakafugwa musi wouya vakamboendere kunovapa kana anything sipo zvayo yokuti vageze kana kuwachigwa vachienda kuzvikoro hapana vedu vachitakurudzirana zvinhu zvisina basa vanoda zvigaro endai munogwa moga apa kune korona moti kwahendei zvekudzivirira zvacho hapana tobahwa nekorona imi memusipo vatungamiriri vachona asi isu ruzhinji ndimiwagwa munotinhira tabahwa nekorona tofa mhuri dzedu dzora dzichitambura imi nemhuri dzenyu mosara makanaka hatirege kukurudzirana zvisina basa veduwe panguva ino hatirege kukurudzirana zvisina basa panguva inoi nokuti hurumende yedu yezimbabwe tose tinoiziva haimbozofi yakabva nenyaya dzokuti kwai kuratidzire kana tse kuzve kwokuti kana masoja namapurisa vari vatotanga kugwanduka ya isu tingatevera sure kwete ivo vakabata futi dzavo vari mumhuri Musati tuma kundutivura isa vasikala. Musati vura isa zizwa muri kuite.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America Vanhu vazhinji kusanganisa nenguvo dzeparamende yeAmerica vari pakati pekukudza vaJohn Lewis avo vakange vari mumiriri weGeorgia muparamende yeAmerica. VaLewis vakashaya zvanga rapera mushure mekurwara negomarara vange vave nemakore makumi masere. Nezuro mutumbi waLewis wakaendeswa kunzvimbo dzinokosha muWashington DC usati waendeswa kuparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill, uko kwavakave munhu wechitema wekutanga kurara munzvimbo inonzi Capitol Rotunda, nzvimbo inokosheswa uye inongopinzwa vanokudzwa kuti vanhu vavawo nerokupedzisira vasati vachengetwa. Vanongorora zvematongero enyika vaKelvin Manduna vanoti vaLewis murwiri wekodzero dzevanhu akange asingatye, vachiti varwi vekodzero nerusununguko rwevanhu vakaita savaLewis havachawanikwi mazuva ano.
Nyika yose kuno kuAmerica iri kuchema kushaya kwavaita vaJohn Lewis. VaJohn Lewis was a giant muno muAmerica panyaya dzemacivil rights noku nekurwisa vachirwira marights evanhu vatema kubva kuma1960s. Ndati kutevera vaMartin Luther vanozikanwa neruzhinji, vanhu vakaita sana John Lewis ndo vaive vatsigiri vemovement yekurwira makodzero dzevanhu vatema. Vanhu vakarwisa kuti kuve nevote yevanhu vatema nemamwewo makodzero akadaro ekushandura nyaya dzesaruraganda dzaitika nesegregation, kushandura mitemo idzodzo kuti vanhu vatema vakwanise kukwanisa kutenga dzimba na fair housing and so on. Mitemo yakadaro nekuenda kuchikoro zvakasanganisa nevachena. Saka kwaraska giant muno muAmerica.
Maererano nekukudzwa kwavari kuitwa, pane zvamukati taurira, pane zvamavona here zviri kuitwa navaLewis mazuva anaya vasati vachengetwa?
Mutumbi wavo uri kutakurwa kunzvimbo dzakasiyana siyana, malandmarks. Saka vari kutakura mutumbi uyu fanika kuSelma kuAlabama kwakaitika mhirizhonga nenyaya yemacivil rights kukaurava vanhu nemapurisa. Mutumbi wakatakurwa ikoko and Washington kuti align state vanhu vamapolitician congress kuya vapee marespect avo. Saka chikuru especially vanhu vatema muno varwadziwa zvikuru, ndo vari kukwanisawo kuti vaite mababa yavo kune mutumbi wavaLewis vachitembeza vachiva vachichema.
Wamunoona sekuti angatora nzvimbo yavaLewis pabasa ravanga vachiita iri akaenda naro mberi, pano wamunoona angakwanisa kuita izvi?
Maonero angu mufunge era yaya zvangofanana nekumusha kuAfrica kuya, makore emagiants evanhu ungatasa Africa kwedu is the comparison, vana Nyerere vana Nkrumah ndo vana John Lewis vedu. Handioni kuti kuchauya futi generation yevanhu vakadaro huwe magiants vanokwanisa kupinda mushango dzavo vana Lewis vaya. It was a generational thing. Saka iye zvino variko havo vanenge vachiita, but nguva yacho yasiyana and saka haunyanyooni vaObama to some extent was up there nene navo. Saka I think nguva dzikusiyana kwaita nguva hatichaoni vanhu vakadaro sazvana Lewis zviya zviya vanenge vachiprepared to die for cause yacho vachisungwa vachiroha vachita sei sei nenyaya yadzikurwira kodzero dzevanhu. Ndo kusiyana kwaita zvii.
Aiwa, tinotenda vaManduna. Avo vange vari vaKelvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Brothers nekambo kavo paukama, kunyange zvinhu zvikanetsa sei tisakanganwa kuti tine ukama. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana. Zimbabwe Council of Churches inoti bato riri kutonga reZANU-PF risatokirira vanhu sezvo Zimbabwe ichida shamwari nemadzisahwira munyika nekunze kwenyika. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvine dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moshora zvakanaka.